chakati kapa ndisho kuti pane musikana akanga achirwadziwa nemudumbu anogara kunzvimbo inonzi Nottingham kuno kuEngland. So akaedza kuenda kuzvipatara akana chiremba havana kukasika kuona kuti chii chiri kumukonzera kurwadza. Zvakaita kuti vabereki vake vakapiwawo namba yemumwe munhu wekumusha anoshandisa mishonga yechivanhu watingati pachirungu herbalist kana kumusha tingangoti murapi. Saka mukuru uyu akabva kunonzi kuNewcastle achiuya kuzorapa musikana uyu, but marapiro akanga ari kuita aishandisa kurapa nebute.
Airapa nebute, mungazivavo kuti aizvifambisa sei apa?
Zvaaita ndezvekuti aiti kana akamisa bute mumhuno nekumukwiza bute mumuviri make mese akahetsura, zvaigona kuvhura mapapu ake nekuti chirwere chake chipere. Uyezve anotenda kuti iye kana akashandisa bute, vadzimu vaikwanisa kubata pari kurwadza nekurapa musikana uyu. Saka vasinge vabvumirana kudaro akapiwa mari yake inoita $150 yebasa rake nemari yebhazi kana yekufambisa yaakapiwa. Saka azora musikana uyu bute riya nekumusa rimwe mumuno rimwe mukanwa, musikana uyu akabva akatsidzwa nebute riya nekuhetsura kwakabva kukuwadza. So musikana akazoonekwa ana chiremba papostmortem kuti akanga ane kondishoni yemwoyo wairwadza. Saka mwoyo wake hauna kukwanisa kumirira simba rekuhetsura nefodya yanga yapinda mumuviri mukanwa nemumhuno. Zvakabva zvaleda to minor shock and akabva aita quickened heart failure achibva afa. So paakatanga kuita masaidi ehart failure paya, uyo akamboti hapi zvazvinoita kana uchinge wabata wazorwabute achiita right. Asi pavakazoona kuti no, munhu haasi kuchanduka, ndopa vakazofonera ambulance, but hazvina kuzoita zvakanaka. Vakasvika musikana uyu ashaya.
Makatarisa zvakaitika apa Dr. Mavasa, munofungei nenyaya iyi? Chii chamuri kuona chamungatiudzawo?
Panyaya iyi chatinodzidza ndechekuti kunyange hazvo mukuru uyu anga asina chakaipa chaanga arida kuita, anga ari kuedza kurapa. Asi tinodzidza chimwe chete kuti kana tiri kunyika dzevatorwa, uye even tiri kunyika yedu kumusha, ngatisatorei basa rekurapa ratisina uzivo nahwo. Ngatisatorei kana kuti kuchimbidza kumhanyira kushandisa mishonga kana kugovana mapiritsi tisina kuenda kwana chiremba, nekuti dzimwe dzenguva munyika dzakaita sekunoku uyu ukwanisa kuenda kujeri. Baba vakaendeswa kujeri kwemakore mairi nekuti vakapa munhu bute akafa. Kumusha, kana tiri kumusha kuZimbabwe, vazhinji vanofira mudzin'anga. N'anga hadzisungwi, dzinongopiwa warning zvopera zvakadaro. Asi kunoku nyika dzevatorwa idzi, tikada kuita un'anga hwedu kana urapi hwedu tisina masetifiketi ekurapa, tisina kupiwa mvumo yacho nemutemo wenyika iyoyo, zvinotishungikisa. Saka tino zvakatipa chidzidzo chekuti tisakandire mabasa hatisina kudzidza pamusoro pawo, nekuti munhu akakuvara kana akafa pane dambudziko. Dambudziko guru ndichatikana ndekuti hama dzemufi dzinotenderwa nemutemo weEngland kuti dzisuwe kana dzitsvage muritiro wemari kune mukomana akabuda mujeri acharipa kuhama dzemufi idzi mari inogona kuda kuita mamiriyoni anovaudzira nekuda kwebasa raakaita rakakonzera kufa kwemufi, aigona kunge akapona dai akaiswa kuchipatara.